Tatambira Baro, Rawapi Ndura, Rajonzo Mchurungu, responding this response ya waita kune mafamanis, angaka ende swakudare, nemagweta edu isabulea swaina raiz, wachimirira Legal Resources Foundation, Women's Coalition in Zimbabwe, namzare Sharon Moffat, gwaro rao rakaiwa narabha kune magweta ekwatome General's Office, akamirira Minister of Health na Ministry of Kawanda Gaiti Marikutu Taurakuti that is responding in our Minister of Health in Wango Akadaru, my Minister of Rumende, Warukta Rakuta, Susu Zamurta Rezakuti, my child marriage disease, to Kutuita Sunjaka Kosa and Kaitoita Kakosa Skuru
Munga Tanangura Ipapuri.
Kasama zemnasho kwa kazi gamichira nasi wakapindura mutsamba jakae niswa kumasamani zekwae kuti mrefonzi yao kutu wari kushite isusu taita zunzwa kawanda zukurukula kudi zanyaema child marriages asusu nyoru wazendezu kuti nyayezi inyayezi kutawri kamunikaye Zimbabwe kuza mino zia nyayezi taka ndo gazaiti kwa umanika nindaka kwa mbida kumanika posu na angu na midi hausa wa sijitawra nizazo inyayezi atiri kuti jiripeze tegesi zimuchurungu inyaya zirikuitika kwa kawanda wataka tiruza makuti hapa masamani chedi shikumbire chedi chatata nita kwa waikoti tena kini chekuti wa nuwadi jesu yukuma chesi kuma posto wa aya kwete wawega waite masondo 19 akatewe zana paine mbuzma tamba aritara kutu ayo wakuroza wana walipasipi makore za kashata
saka ivo muzare isharo nava waka yendisa nyaya kumatari zvii chaizvo zvavaroda kuti zvinge zvichiitwa
wanga vari kukumbira kuti paitwe matano anotorwa nemacheche mapostora avanonyora zvinooneka zviri pajekerere pamacheche avo akati wandei wandei tinozviziva tisi kushora mapostora aka kuri mapostora amwe atoembresa atogamuchira arotoparidza shoko iroro rekuti aiwa kurodza vana vari vabiki zvinhu zvakashata asi vari kuti pane vamwe vasati aembresa vasati vagamuchira ngapapihwe magwaro matsamba anotaura kuti aiwai kurodza vana vabiki kurodza vana vasa vasati vabvazera zvinhu zvakaipa zvinhu zvakanyangara so zvionekwe ende zvitevedzwe kuti vanopinda machechi vava vazvigamuchire vazve vadzidzise vadzive besides that vanga vari kuchemawo zvakare kuti vari kuberebere rehigh court kuti ripewo order inoti hurumende nevane masimba ekuprosecuta kana ekusunga nekuendesa vanhu pamberi pedzimhosva waite zvinhu izvi nekarikiriti nekukurumidza nekuti vachenjerere vazvitarise izvozvo ezvavanga vari kukumbirawo kuti vane maprosecution powers vane maarresting powers pazvaitika vapindire nyaya idzi dzidini dzigadziriswe tisave nedambudziko remaearly marriages kana remachild marriage muzimbabwe
ko ivo vari kuroora vana vasati vabvazera va vari kuda kunzi vaitwe sei kumapepa ari kudarai
ndo zvatanga tiri kukumbira kuti vaprosecutwe kuti vapinzwe pamberi pedare vasungwe vamuiswe pamberi pematare edzimhosva vapomerwe mhosva dzatiri kuti aiwa kana vapara nyaya iyi ngachive chidzidzo kuna ani nani kuti aiwa iyi imhosva iyi mabasa mapurisa ngaaite basa vanamuchuchusi maprosecutor ngavaite basa ravo paitwe malesenzi paitwe basa vanhu vanepara mhosva vanga vari vachipiwa mitongo yavo inokodzera ndo zviri kufambirwa kuti aiwa ngatigadzirise kuti mhosva idzi dzekubata vana zvibharo kudiki kudzokuroora vana vari kuvana vasina kukodzera ngazvive criminalized muchirungu ngaive mhosva